manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vateereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 4/2025 makateerera ku studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri muWashington DC Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinezviri muchirongwa chedu chanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa nekukurudzirwa kushandiswa kweBraille iyo inoshandiswa nevasingaone mukuverenga nekunyora. Apo mvura iri kutariswa matunhu akawanda munyika kuti ichange ichinaya kubva mukupera kwesvondo rino zvichienda mberi varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva vakawanda vanoita zvemitambo vanoti gore ra 2024 rakanga risina kumira zvakanaka uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Zimbabwe nhasi yabatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day iro rinopembererwa pasi rose senzira yekukurudzira kushandiswa kweBraille nevasingaone mukuverenga nekunyora. Zuva iri iro rakatanga kucherechedzwa musi wa 4 ndira 2019 richicherechedzawo zvakare zuva rakaberekwa vaLouis Braille avakagadzira nzira yekunyora nayo iyi. Rine dingindira rinoti Advocate for Accessibility uye rakanangana nekusimudzira kodzero dzevasingaone dzekuti vawane mashoko, dzidzo nezvimwe zvose zvinongowanikwawo neavo vanoona. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera kuti tinzwe kukosha kwezuva iri.
Izuva rakakosha zvikuru tikatarisa kuti Braille ndiyo nzira inoshandiswa nevanhu vasingaoni kuti vange vachikwanisa kufundira kuverenga nekunyora. Saka zvakakosha kuti zuva iroro rinokosheswa uye tinoda kuzvitenda kuti the United Nations vakaona zvakakodzera kuti ringe richipembererwa zuva iri.
Tichitarisawo muZimbabwe, muri kuonawo here vari kukoshesa kurudziro iyoyo yekuti Braille inge ichishandiswa nevasingaoni?
Tingati kukoshesa vari kuzvikoshesa, asi tichine matanho atinofanira kutora. Zvatiri kushandisa pane zvino kunyora Braille zvakafanana nemaslate nemastylus hazvinhu zvembiri yakare zvekutiwo vana vanofanira kunge vachishandisawo zvinhu zvakaitawo semapekins Braille neimwewo mishini yechimanje-manje inoita kuti vange vachikwanisa kunyora nokukasika. Tichienzanisa nezvavari kushandisa mazuva ano. Saka zvakakosha kuti hurumende inge ichikwanisawo kuita invest mumishina iyoyo yekuti vana vakwanise kunyora Braille. Kwozoitawo mishina inozonyora zvacho zvebraille kana kuti inoprinta Braille kuitira kuti vana vange vachikwanisa kuwana zvekuverenga muzvikoro.
Chii chiri kutadzisa kuti kunge kuchiwanikwawo zvamuri kushuvira izvi?
Zvinenge zvoda hurumende kuti inge ichikwanisa kuzvimirira, asi maonero angu imwe yacho inyaya yemari, imwe yacho inyaya yekuzvikoshesawo kwevanhu vanenge vari zvikururu sei mubazi redzidzo, bazi resocial welfare, kuti zviri kukoshesawo kusvika papi.
Tinombonzwawo mamwe matambudziko achinzi anonyanyotangira mumhuri, vabereki neveukama vanenge vasiri kuzvipira kuburitsa munhu anenge aine urema. Muri kuonawo here vemhuri neveukama muZimbabwe vari kusimudzirawo vasingaoni?
Ichocho ichokwadi kuti dzimwe nguva mhuri dzinodzorera vanhu vakaremara kumashure, zvikuru sei nenyaya iyoyo yekuti vanenge vasingadi kuti zvibude pachena. Uye kurudziro yatinofanirawo kuramba tichiita chero pazvirongo zvakaita sezvenyu kuti zvakakosha kuti kana mwana asingaoni zvizivikanwe paine nguva akwanise kuwana rubatsiro, otodzidzawo, otozovawo munhu anoremekedzeka mudunhu Saka zvakakosha izvezvo kuti vanhu vange vachiziva kuti munhu asingaona anokwanisa kutoendawo kuchikoro akadzidza akavawo munhu ane chiremerera muhu.
Ava vanga vari mukuru wesangano reCenter for Disability and Development vamasimba kuchera vari parunare muBritain neStudio 7. Vanoona nezvemabasa musangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit reZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vanoti bhanga reCapitec iro rakanga rambovhara mabhuku evanhu vose vari pasi pechirongwa ichi rakazivisa kuti ravhura zvakare mabhuku aya zvichitevera kuratidzira kwakaitwa nevane magwaro eZimbabwe Exemption Permit mushure mekunge zvabuda kuti vakanga vasisakwanisa kutora kana kuisa mari dzavo kubhanga iri. Bhanga iri rinonzi rakanga rambotora danho rekuvhara mabhuku ezvizvarwa zveZimbabwe zviri muchirongwa cheZEP richipa chikonzero chekuti magwaro avo eZEP akanga asvika kumagumo. Magwaro eZimbabwe Exemption Permit anoguma kushanda musi wa28 mbudzi gore rino mushure mekunge gurukota rezvemukati menyika muSouth Africa vaLeon Schreiber vawedzera upenyu hwemagwaro aya negore rimwe chete kubva musi wa28 mbudzi gore rapera. Hatina kukwanisa kunzwa divi reCapitec Bank kuti tinzwe zvizhinji panyaya iyi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamuchatuta.
Takasangana nedambudziko iri musi wa31 December 2024, 12 dzeusiku vanhu vakangoerekana maakaunti avo avharwa vatisiri kukwanisa kunge vachashandisa. Takazovakurudzira mabakwedza acho kuti vaende kumabhengi vanotaura nemabhengi manager vachivakumbira kuti kana vasingakwanisi kuvabatsira vanyore tsamba vachitaura reason why vasiri kukwanisa kuvabatsira. Asi takasangana nedambudziko rekuti mabhengi manager acho airamba kuvanyorera tsamba. Tikazopedzisira takurudzira mamembers edu kuti aite kunenge kuratidzira, nokuti vaitoratidzira zvokuti vaipinda kana muofisi yamanager votopinda vakawanda vanhu vese vanonga kusvika pabhengi vane mazetp vachitaura same dambudziko iroro pamwe chete vachivatora mavhidhiyo nemaaudhiyo, nokuti taida humboo hwekuti tikwanise kuenda nawo kukoti nokuti malawyers edu tichiburikidza neboka remagweta tinoshanda naro Hearing and Assessment Foundation vakanga vati tiite humborehwo nekuchindidza kuti tiite inonzi agent court application. Saka chichemo chedu chakazosvika kumaofisi avo makuru kuheadquarters kweCapitec panguva dza12 masikati emusi wa31 maakaunti aya akazokwanisa kuvhura.
Tichiona iro dambudziko irori rakanga rakabata nhengo dzenyungani
kuti ndikupei nhamba chaiyo ingagone kutinetsei, asi kuvanhu vakakwanisa kutifonera nekutitumira mameseji vane maakaunti kuCapitec vakasvika zviuru zvishanu nekuyaudzira.
Zvikonzero zvipi zvaipihwawo nebhanga iri kuti risvike pakuvhara maakaunti evanhu ava?
Bhanga raiti mapemiti enyu akaexpira 2024 muna November, asi chakatinetsa ndechekuti minista akanga ataura kuti achimira shoko iri kumabhanga ese nekumakambani ane chekuita nehurumende nemamwe akasiyana-siyana achivaudza kuti mapemiti aya akanga apiwa upenyu hwavo extension kusvika kupera kwaNovhemba gore rineri ratatanga 2025. Asi vese mabhengi ese vaiti ndo zviri musistimu yavo havakwanisi kuzvichinja. Saka pavairatidzwa kana matsamba yaitaura zvakange zvataurwa naminista vairamba vachiti isusu hatizvirizvo zvataudzwa nevakuru venyu.
Ava vanga vari vanoona nezvemabasa musangano runomirira zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvine magwaro eZimbabwe Exemption Permit reZEP Coordinating Committee vaEdward Muchatuta vari parunhare muSouth Africa neStudio 7. Apo mvura iri kutarisirwa mumatunhu akawanda emunyika kuti ichange ichinaya, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira mudunhu remacheke kumashonaland east wavalentine Ziswa vanoti kunyange hazvo mvura yanga yaita seyamboenda zvakasiya zvirimwa zvakanga zvaiswa muvhu zvichifa mune mamwe matunhu, kunaya kwayave kuita zvakare kwakanakirawo zvipfuwo izvo zvanga zvave kufa mune mamwe matunhu nekushaya mvura nemafuro. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
Mvura yauya nguva yakanaka,
it's late, but zvakanaka kuti yauya nguva ino hayo. I think varimi vanorima mbeu dzechibva kuibva short term varieties vanokwanisa kuwana. Because mvura yacho yainge yanonoka zvakanyanya and yainge yanonoka futi kuti vamwe vasinga varima nobva mvura yamboenda kobva zvatadza kumera zvakanaka. Saka vazhinji vakuita repeat kudyara. Saka tavimba kuti it will be good season and vazhinji vacharima zvakanaka. Tinotarisira kuti inotipa chance.
Mvura yamuri kuti yange yanonoka yevaziswa yakanakira matunhu api kwamungaona kuchisvika zvirimwa zvakanaka?
Especially my areas anodziya kunana region 3, region 4 varikuwa zvakanaka.
Tinonzwa mumatunhu akawanda zvikuru kumatevereland nekumidlands vanga vakuchemawo kuti mombe hadzisina chekudya. Pangatarisirwa here kuti zvipfuwo zvinogona kubepura zvichimuka?
Zvipfuwo zvinomuka. Zvinomuka asi still dai varimi vaencouragedwa kuti vatemere dzimwe mombe kuti even kana yaida mvura huswa hunosara mombe dzinowanisa kuwana dzizorarama zvakanaka. Asi it's a good relief in terms of zvipfuwo. Chimwe chatapira yaita dzidza muZimbabwe ndechekuti icho kana huswa hwambouya hukwana yakudai zvi dai taakwanisa kukohwa huswa. Kuve nemaprograms anocheka huswa tichihuchengeta dibhere huswa kuita kuti mangwana dzigodya futi kana dzaachirimo chinhu chakashata pane chimwe chapfuura chine chinhu chakashata zvakanyanya. Funny enough nemvura inonaya iyi huswa hunochimbika kukura zvakanyanya zvokuti mudi hazvino dzinoda regain dzakapona zvinobva zvaita zvakanakanaka.
Tinombonzwa muchikurudzira varimi kuti vanga vachidyara mbeu diki dzakaita semapfunde zviyo nezvimwe kuitira kuti mwaka ukashanduka sezvanga zvaakutarisirwa kuti mvura haichanaya vanhu vanogona kurarama. Makaonawo here varimi vachitambira kurudziro iyoyo yekudyarwa kwembeu diki?
Ndirevunga kuti zvakanaka chaizvo kuti dai varimi vakwiridzirwa kudyara mbeu dzinokwanisika kurarama even mvura yakachinduka kuenda zvayo. Zvakabva zviyo mapfunde mhunga chibage chiya cheshort variety chino chimvira kuibva chiya nechimvira kuoma. But chinonetsa imwe nguva muZimbabwe mitemo inoiswa nemasabhu pamisha umo vanobva vativo kana June akangosvika voti mombe dzadzitsairiri mombe hadzichachengetwa vanhu vongosaira because vanhu chachirimo. Saka vanenge varima late vayava zvikanonoka kuibva tine dambudziko. Government ngaichimbirisa mutemo unotiwo mombe hadzina kusairirwa kuti dzinosairirwa mombe ngadzizofudzwa kuita kuti minde yavanhu irege kudyiwa.
Mvura iri kunaya iyi ndeipiwo yambira yamungapawo kuvarimi? Nokuti tinoona kuti vazhinji vanogona kurasikirwa neupenyu vachitorwa nemvura munzizi dzakazara kurohwa nemheni nezvimwe zvakadaro.
Ini ndinoona kuti dai tapakurudzire kuvanhu kuti ngatiedze kungoyambuka nzizi dzakazara kungorarawo nekuswera usinga take marisi kuti haregai ndingoyambuka ndiende uku haregai ndingodai mombe dzangu dziri mhiri uku regai ndinotora regai ndinodai nekutiwo zvakare tingochenjera pakurai. Kana ukangoona rwizi rwazara ukangoonawo kuti hazviitiki kuti payambukike ingochenjerirawo. But more so ndinoda kukwidzira varimi kuti this time it's too late. Vane minda yekurima still ngavarime tione zvinotibatsira.
Vanga vari nyanzvi mune zvekurima vari murimi ane mukurumbira kumacheke kumashonaland east vavalentine Ziswa vari parunhare kumacheke kwakare nestudio 7. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Muhlanganya uye westudio 7.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namufundisi Eva Mudambanuki. avo parizvino vari kuwanikwa ivo vari kuita chirongwa chekusanganidza zvizvarwa zveZimbabwe zvirimo muno muAmerica nepasi rose pasi pechirongwa chemazuva gumi ekunamata pasi pezita rekuti mabvira pamwe. Tinokuchingamidzai nemufaro pano pachirongwa chedu. Mungatitsananguriro nezvechirongwa chenyu ichi here?
Chirongwa chatiri kuita chinonzi mabvira pamwe, Beginning Together Conference 2025. Chinopindwa nevanhu wese, tochiti madenominations anobve kuZimbabwe ari kuNorth America, ari kuCanada. Ndo tinobatana pamwe chete, tine maprayer lines, tine maorganizations ruwadzano, RRW USA North America. Tine maAnglican wakajoina this year, Zimbabwean Anglican, Zimbabwean Community, Canada and America. Tine wabhui, tingangoti there are around 17 different organizations and groups dziri under mabvira pamwe.
Chirongwa ichi chakatanga rini?
Chirongwa ichi kuchifemerwa chaMwari. Ndinorangarira apo Mwari akataura kuti tibatanidze vanhu pamwe chete. Ndakashareawo nevision yacho kune vamwe vakasiyana siyana. Asi munhu ndinorangarira ndichitaura nezvazvo ndi Dr. Japhet Ndemera vanotungamirire CFI International. Takataura nezvazvo ndichinamata nezvazvo kusvikira takatanga 2020 ndopakauye muono wemabvira pamwe, Beginning Together Conference. Saka takatanga January kuchine COVID.
Pari zvino munenge muchichiita kwenguva yakareba sei uyezve chinoitirwa pai?
Tinosangane muZoom. Saka tine Zoom room, capacity yeZoom yedu inotakura kuma 600 people. Chirongwa ichi chinoite 10 days. Tinotanga January 1 tichisvika mu-10th day. So tine tichitore mapoka mairi per day. Waine chinangwa chekuti wanotitaurira basa revanobata gore rese. Ndopemuenzaniso kuti inini ndinotungamire prayer line. Saka tine tichitaurire vanhu zvatinoita, tichitaura nemaprogramu edu. Ndo urongwa hwacho huripo.
Zvii zvamunenge muchitaura muzvirongwa izvi?
Tine maorganizations akasiyana siyana. So vanouya vachipindure mibvunzo iyoyi, vachipa hwaro hweurongwa hwavo hwegore kune vanhu kuitira kuti pave nemixture kana kuti kubatsire vana weZimbabwe vari mudiaspora kukosha kwekunamata nekubvira pamwe. Tine mabusiness communities ari muAmerica muno. So vachanga vachitaura kune vanhu kubudikidza nezvavanoita. Ndiope mufananidzo wekuti tine nyaradzo. Nyaradzo inokurudzira vanhu kuti vatenge mapolicies ekugadzirira the future kuzofa kuchauya. Tine vanhu vanasaza.com vanobatana neZimbabwe. So tine tichidoti vanhu vaziye kuti kune vanoite mabhizinesi vachitore chikafu chedu chekumusha chiri organic vachitengesere vanhu kuno. So it's like a mixture of everything.
Vanenge vachida kupinda pachirongwa ichi vanopinda sei?
Vari kuda kuti vapinde mabvira pamwe 2025, Beginning Together Conference 2025. Link munoiona pa Facebook page ye Women of Dominion.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Ndinogamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu. Umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nhasi tiri kutarisa danho rakanga ratorwa nemasangano anomirira vatyairi vemagonyeti rekuti vange vachimira kushandisa muganhu wekazungula kusvika paita nhaurirano pakati pemasangano aya nehurumende yeZambia pamusoro penyunyuto dzaisimudzwa nevatyairi dzekuti vari kubhadhariswa mitero yakakwira iri pamusoro yekuti vange vachibvumidzwa kupinda muZambia, uye vamwe vachitiwo havasi kubatwa zvakanaka nevashandi vepamuganhu. Mugano weZambia. Murukuru edu Tabata vaFidelis Mukarati vari muSouth Africa kuti tinzwe pashika urongwa wemusangano wavaironga kuita nehurumende yeZambia.
Ndakamirira vatyairi vari under Justice for Truck Drivers Association. I can confirm kuti musangano wataifanwa kuti tiite in Kazungula. We had quite a number of issues zvakaita kuti musangano iwoyo usabudirire. On the 11th hour, takazotadza kuwana clearance from the police like we had applied for. But unfortunately, kutadza kuwana clearance iyoyo hakutikanganisi so much. Nekuti what we are going to do is tichaenderera mberi, because this is something that had started on the 16th of December. Saka tichaenderera mberi with this movement. We will try by all means kuti tiwane dialogue yataida kuti tiwane with the government. It's fortunate enough kuti we had reached out to the government, and one way or the other, we managed to speak to some government officials. Saka tiri kuramba tichitsvaga nzira tichaita kuti vatyairi vagove liberated.
Muchiri kutaura here nezirumwe chete semasangano anomirira vatyairi vemagonyeti?
Semasangano anomirira vatyairi tichakabatana. Hatisati tawana maissues ekuti vamwe vanenge vabuda kana kuti vanenge vasisina trust nevamwe. No, not at the moment. Tiri pamwe chete.
Tichitaura kudai, zvakamira sei? Makatanga here kunge muchiyambuka muchipinda muZambia, kana kuti muchakamira neshoko ramakataura rekuti muchatanga magadzirisa zvinhu mozoti makushandisa Kazungula border post kupinda muZambia?
Since meeting yedu isina kuzoitika pakazungula paya paya, zvinoreva kuti mota dziri kufamba zvadzo. Vanhu vari kufamba pakazungula, hapana kuvharwa. Everything is in place. Saka mota dziri kufamba freely, but behind the scenes we are trying to engage the government further kuti tione kuti tingaite sei.
Aiwa, ndinotenda zvikuru vamukarati nekuwana nguva yekutaura nesu muchirongwa chedu.
Ndinotenda chaizvo. Ndinotenda mukoma Jonga. Ndinoda kuti vatyairi vese varambe vakabatana kusvikira vahwina.
Manga makateerera kumunyori mukuru wesangano reJustice for Truck Drivers Association vaFidelis Mukarati muchirongwa chedu upenyu hwedu, umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Ngatisanganei zvakare svondo rinouya, apo tichakupai chimwe chirongwa cheupenyu hwedu. Anokuonekai nemufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Kamu chedu chekutandadzana, wakawanda vanoita zvemitambo vanoti gore ra 2024 ranga risina kumira zvakanaka, uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani. Mutoro wedu wenhau dzezvemitambo Pasimon Lovu anotipa nyaya inotevera.
Mumwe muimbi wekumaruwa ekuchiredzi Leonard Hlongwani anoti gore ra 2024 rakamurwadza sezvo aishaya mari nezvimwe zvikwanisiro zvekuti aburise nziyo dzake pamwe nekugadzira mavhidhiyo ake.
Machallenges atosangana nawo sevaimbi vachiri kusimukira ndeyekushayikwa kwemari kuti tikwanise kugadzira nziyo dzedu nemavhidhiyos. Imwe challenge ndeyekushayikwa kwemikana mumaartist.
Muvezi wematombo Timothy Gwaravaza anotiwo vanoita mabasa ekuveza matombo vakawanda havana kuwana mikana yekutengesa zvigadzirwa zvavo sezvo riri basa risina kunyatsoshambadzirwa. Asi Gwaravaza anoti anotarisira kuti muna 2025 mabasa avo achashambadzirwa kuti vawane cheuviri.
Tinoda kukumbira ku National Arts Council nekurumende yedu kana kuministry kuti vatibatsire nezvirongwa zvakafanana nekutisanganisa, nekuti pfungwa dzangu nekuona kwangu ndinoona kuti vatengi vedu vakanyanyowandira muno munyika yedu yeZimbabwe, zvinoita kuti upenyu hwemuvezi unge uri nani.
Mudzidzisi wezvemitambo pa University of Zimbabwe, Professor Kelvin Chikonzo, vanoti kutamburawo kuri kuita vanhuwo zvavo munzvimbo dzavanogara kwakaitawo kuti mitambo yakaita setheatre nemadrama igwadame sezvo yaionekwa nevanhu vashoma vane mari.
Unoona kuti vanhu havachagoni kuya kuzoona mitambo iyi inoitisenge inoitirwa kune dzimwe nzvimbo dziri kure chaizvo, nekuti havasina mari yekugona kupinda mumashows aya. Nokuti ukaona kuti mune basa rinenge raitwa nemaartist, munhu anenge aida kuti vanhu vabhadhare kana kuti $10.
Asi nyanzvi yezvemitambo vachitungamira sangano reprecious children's arts organization, amai Chipo Basopo, vanoti gore ra2024 sangano ravo rakaita rombo rakanaka apo rakakwanisa kuita zvirongwa zvakawanda zvevana vadiki vari mune zvemitambo, izvo zvavanoti vanonzwa kufara sezvo vachidzidzisa nekusimudzira vechidiki vanoita zvemitambo.
Zvinoita kuti vana vabatsirikane mungwaru hwavo as well, kudzidza tsika nemagariro edu, uyezve zvinoita kuti vana vakwanise kugamuchira maitiro akasiyana-siyana mukudzidzisa zvinhu zvine mitambo zvakasangana nemadrama, kutamba mitambo yedu yechinyakare yatinoti traditional dance.
Mukuru weNational Arts Council of Zimbabwe vaNapoleon Nyani vanoti hurumende yakaedza nepose payaikwanisa kuona kuti vanoparura zvirongwa zvinosimudzira chikamu ichi.
2024 raive gore rekugadzirisa kuti zvinyatsojeka kuti kwatiri kuda kuedza kuenda seNational Arts Council of Zimbabwe ndekupi uyo kunosvikika sei. Takatanga nekugadzirisa website yedu kuti ikwanise kufambirana nenguva, tikawedzera zvakawanda zviri kubatsira maartists izvezvi kuti vakwanise kunzwisisa kuti chii chiri kumboitika kuNational Arts Council uye vanokwanisa kubatsirika sei.
Gore ra2024 rinotsanangurwa nevakawanda vanoita zvemitambo segore range rakaoma zvikuru kana zvichienzaniswa nemamwe makore mashanu apfuura. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi dzinotiwo upfumi hwenyika huri kuramba hwakaita manyamamire nerongo, izvo zvichakonzera kuti zvinhu zvirambe zvakaoma muna 2025. Asi gurukota rezvemari vamutuli Ncube vakazivisa nyika kuti upfumi hwenyika huri kutarisirwa kukura nezvikamu zvitanhatu kubva muzana muna 2025. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Pasmo Ndlovu.
Vateereri, tinokukurudzirai kuti mubatane nesu pa WhatsApp channel yedu yeVOA Shona. Endai pa WhatsApp muenda pakanzi updates pasi kuruboshwe, motsvaga VOA Shona mobva matitevera kana kuti follow. Apa tinokupai nhau dzichangoburwa. Vanoda kushandisa link, munokwanisa kuenda pa Facebook page yedu yeVOA Shona. Vanayo govanai nevamwe munzwe mose nhau dzinotema dzisina kwadzakarerekera. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Zimbabwe inobatana nepasi rose mukucherechedza zuva reWorld Braille Day, iro rinopembererwa pasi rose richikurudzira kushandiswa nevasingaone kweBraille. Apo mvura iri kutarisirwa kunaya matunhu akawanda emunyika, varimi vari kukurudzirwa kuti vaenderere mberi vachidyara mbeu dzinokasika kuibva. Vakawanda vanoita zvemitambo yekutandadza veruzhinji vanoti gore ra2024 rakanga risina kumira zvakanaka uye vanoshuvira kuti 2025 achange ari nani. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu. Kana muchida kutitumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio7@voanews.com. Munokwanisawo kuteerera nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri mu Washington DC ndichitumira zvakanaka vateereri.
Kuisika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 4 zibandlela 2025 ngudaba kancube. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi Braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo. Izakhamizi zamaphandleni zithi ubulukhuni omnyaka ka 2024. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ele Zimbabwe namhlanje limanyane lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni usuku lwe World Braille Day. Usuku lolu olwaqala ukunanzwa ngomnyaka ka 2019 luthakazelelwa ngenhloso yokupha uzulu ulwazi ngokuqakatheka kwe Braille njengendlela yokuthi abangaboniyo bathole imibiko ezakwenza bafinyelele amalungelo abo ngokugcweleyo. Umanyano we United Nations uthi abangaboniyo abedlula ibillion emhlabeni wonke jikelele basengozini yokuba mpofu yokanye lokuhlangana lezinye indubo ukwedlula abanye. Ngakho usuku lolo luqathekile kakhulu kubo kanye lakuzulu. Ukuze sithole okugcweleyo ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Masimba Kuchera okunhlanganiso yeCenter for Disability Rights.
Ngingathi usuku lolo luqakathekile kakhulu, ikakhulukazi kubantwana abangaboniyo lalabo abafundisa iBraille, ngoba uzananzela ukuthi umuntu engafunda iBraille uba mo ebu wenza into ezinjengama-spellings uwedlula nxa usebenzisa i-technology yalezi nsuku enjengama-computer.
Usuku lolo lunanzwa iZimbabwe yena isingaphi nxa kukhangelwa ukusebenza kwe-Braille?
Siyazama njengelizwe, kodwa kulokuningi esingakwenza. Oqala ukuze izifundi zonke zibe lolwazi olwe-Braille. Okwesibili, uthi sibona ukuthi sisebenzisani nxa sibhala i-Braille. Uzananzela ukuthi izikolo eziningi zisasebenzisa ama-slate lama-stylus. Yona technology ayisatholakali, sokumele lathi simuve ukuthi sisebenzise ongama-Perkins Brailler ume lenye i-technology nje engenza ukuthi izifundi labanye kube lula kibo ukuthi basebenzise i-Braille, so ukuthi babhale i-Braille. Kathesi ngibona njengani kuloduko olokuthi asila ama-Perkins Brailler eneleyo.
Banengi na ababalisi abenelisa ukuthi bafundise labo i-Braille.
Uqakathekile ukuthi i-Ministry of Education nxa ifundisa ababalisi ibafundise i-Braille, ngoba nxa sikhuluma ngendaba ye integration ukuthi umntwana engafunda at whatever school ababalise kumele babe lolwazi olokufundisa iBreyo kathesi bani lotshwane ababalisi abalolwazi olokufundisa iBreyo elizweni ngoba ngathi specialized area of special needs education.
Ekukhuleni kwenu iBreyo yaliphathisa kangakanani kulezinto na elingathi lalingeke lenelise ukuzifeza ukungela Braille?
Ngathi iBreyo yangincedisa kakhulu mina owaqala ukuthi ngibe ngumuntu owazi ama-spellings, yangincedisa njalo ukuze ngikwanise ukubala, ukuze ngibe le interest undaba ezithiyethiyeneyo. Njalo yangincedisa njalo ngoba besilabantu ababekwanisa ukuthi bafundise iBreyo. So khonokho kwanceda kakhulu, ikakhulu nxa sikhangela ukuthi basiqalisela ukusifundisa iBreyo sisabancane kakhulu, othi sikhula lathi besile confidence ezokuthi lathi siyakwazi ama spelling, siyakwazi ukubhala lokubala.
Le ngathini kwabanye abasakhulayo abadinga ukusebenzisa iBreyo ngaleli langa eliqakatheke kangaka?
Kumele siqakathekise iBreyo, iyo ilanguage esinceda thina ukuze lathi sibe kwazi ukuthi kuyini okwenzakalayo. Uzananzelela ukuthi khathesi njengoba ilizwe selisebenzisa into zamakhompyutha lani khanya njengani abantu sebeyilahla iBreyo, kodwa iBreyo ilokhu iqakathekile kakhulu nxa sikhangela ukuthi yiyo ezasinceda ukuthi sibe ngabantu abaconfident, sibe ngabantu abakwanisa ukubhala ama-spelling ayiyo, sibe ngabantu abakwanisa ukuthi bazivalele.
Umnumzana Masimba Kuchera usebenza lenhlanganiso ye-Center for Disability Rights, ube secingweni le-Studio 7 eseBhilitane. Amanye amagqwetha athi ukususwa kwesigwebo sokulengisa kuyinto enhle, laloba bekulabanye enkundleni zokuxhumana ebulenjini abathi ukukhutshwa kwesigwebo lesi kulakho ukwengeza ukudala kwamacala okubulala. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa legqwetha umnumzana Ngqobani Sithole.
Isigwebo lesi esentambo ngokubona kwethu besiyisigwebo esihlukumezayo, isigwebo esokuthi umuntu akhitshwe ubuntu nxa kuyikuthi umuntu uyenze icala, umuntu kumele agwejwe. Ukugwejwa kwakhe ehanjiswa entolongweni, bekuyikuthi umuntu lowo aphinde aphenduke ebantwini akade ehlala labo, esengumuntu odeserva ukuba nabantu bonabo, esithi ngesilungu i-rehabilitation. Ungakhangela isigwebo sentambo besiyisigwebo sokuthi lawe kuzwe. So isigwebo esinjalo aso sigwebo even ukhangele umhlaba wonke jikelele, isigwebo lesiyane sokuthi abantu umhlaba wonke kade sebesithi hayi isigwebo lesi aso sigwebo sokuyujezisa.
Ukwesulwa kwesigwebo sokulengisa lesi akusoze kuwengeze na inani lamacala okubulala? Izigebengu sezisethemba ukuthi azisoze zijeziswe ngokulengiswa.
Eyokulengisa ayisikho ukuthi ikhitshiwe completely, ikhona ku-state of emergency le in terms of i-defense act. So nxa usukumela uhulumende kuyukuthi wenza izinto ezinjani njengazonezo, yikho lapho intambo ebuya khona. So it's extreme conditions lapho ependuka khona. Kodwa generally umuntu oyenza icala lokubulala kumbe any other icala angeke asagaxwa isijeziso sokuthi uyahengwa.
Umnumzana Ngqobani Sithole ligqwetha ube secingweni le Studio 7 ekobulawayo.
Lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe, lamlela Lamlela nampa wafube mbula, lamlela ndwandwe, lamlela ndwandwe.
Kweze mapandleni, izakhamizi zemaphandleni eMatabeleland South zithi bezithwele nzima ngendlala esabekayo enyakenye njalo zikhulekela ukuthi kube ngcono lonyaka. Kulabantu abedlula izigidi ezisikhombisa 7.7 million abalambayo ngenxa yesomiso esibangelwe isikhudumezi somkhathi ese-El Nino. Loba kunjalo abantu abaningi bafisa ukuthi izulu line benelise ukulima. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Sikhangezile Moyo oyisakhamuzi samasholo moshe eKwana North uthi umnyaka ka-2024 bunzima kakhulu ngenxa yendlala ebuhlasela abantu kanye lezifuyo zabo.
Umnyaka ka-24 hayi awusiphathanga kuhle, ngizula linanga kuhle, indlala ibe nkulu kakhulu, zafelwa zinkomo, zafelwa ngamadonki. So lo nyaka izulu selinile, sikhangelela ukuthi silime. Engiqalisile ukulima kodwa sesisiningi lethu sesilima ngezandla ngoba impahla zokulima kazikho, imali yokuqhasha ama-tractor akasila ngoba sibe silendlala enkulu kakhulu, izifuyo zifile, amadonki afile, inkomo zifile.
Umnumzana Gabriel Moyo oyisakhamuzi seMawane eKwanda South uthi umnyaka odlulileyo uthe iningi lingabayanga ngemva kokulahlekelwa izifuyo.
Siphazamise kakhulu 2024, siphazamise kakhulu ngoba izifuyo zisuke zafa yonke into, hhayi le ndlala konke u-2024 singazi u-25 futhini siphathelene.
Amazwi la agcizelelwe ngumnumzana Khumlani Moyo oyisakhamuzi seNsindi othi iningi lizaqala phansi ukufuya inkomo, imbuzi lokunye.
Hayi siziphelile. Sesikhangelele ukuqalisa kuyo.
Ukansila kawa 13 eKwanda South, umnumzana Miklas Ndlovu, uthi umnyaka ka-2024 ube mubi kakhulu ngenxa yendlala ebikhona.
Umnyaka ka-2024 ube ungumnyaka onzima okunye okumangalisayo, ikakhulu endlaleni yabantu. Yiwo umnyaka kwelakithi lapha ewadini yethu waba ngumnyaka ongakazange utholakala ihlobo. Lona ijodo ngokwalo amanzi abe luhlupho, wathola sowulwiwa abantu sebebangisana, amanzi utha amanzi amaningi, uvela khatshana. Abe ngumnyaka omubi okunye okumangalisayo.
Unkosikazi Saziso Khumalo wayisakhamuzi evokole insiza uthi bafisa izulu liqhubeke lisina ukuze benqabele indlala.
25 siyabonga umlimo ngoba izulu angithi izulu lakithi selisina, siyalima lokhu liqhubeka nje lisina lakhona okwe sikulimayo, hhayi siyakubona kuyaphuma. So sikhangelela ukuthi umnyaka uqhubeke, izulu lisina ngenye uzaba ngumnyaka onganeno kulalwane ngoba hayi sokuphuma konke omadelele lamalulu olude sebephuma. Khangelela ukuthi iNkosi isiphilisile ube ngumnyaka onganeno ongcono kulo 2024.
Usobhuku emasholomushe mnumzana Love Mondlovu uthi lanxa izulu selisina inkomo lokhu zisifa.
Umnyaka ka-2024 lobo ungamanga kuqonda lo. Inkomo zifike ezinengi nanginje ezingu-7 yena le ekhona apha ngese-7 okuthi ngiyakhanya ukuthi vele sibaya vele nizasivala. Pho umnyaka omubi wathi uvele umubi kakhulu, ikakhulu ezifuyweni kuyafanana lebantwini abantu kathi ngala manzi zifika zingatholi amanzi okunatha, okuthi indlala ezifuyweni ibini njalo namanzi ukuthi zinathe ukuthi azisakwazi ukuthi sizivulayo ukoma konke le ndlala ngoba lezo zifa ukuthi nanxa utyani sokuhluma vele inkomo zokuzizivela phaa.
Iphephandaba le-Herald libike ekuqaleni kukampalakazi nyakenye uthi bese kufe inkomo ezedlula inkulungwane ezingama-50,000 elizweni lonke jikelele ngenxa yokuncipha kwamadlelo nokutholakala kwamanzi. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda. Albert Ncube.
Okwamanje sike sizokwethula ngosithandekile Mhlanga kusigaba sabomama.
Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula imigoqo ebebhekane labomama ngomnyaka esisanda ukugqiba, ikakhulu ngenhlelo zamanzi lamagetsi lokusilela kokudla. sibheka phambili ukuthi kambe umnyaka lo oka 2025 umomethe. Sixoxa lo Councillor Khalazani Ndlovu ka Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti yebona ngenhlelo zamanzi kumunicipality wakoBulawayo. Udaba lokusilela kwenkonxa zamanzi ezamabhawuza ke abantu bengakhangelelani lonyaka.
Asila lo mbhawuza wonke amabhawuza adown sibambeke kuprocurement ukuthi siyenelise ukuthi sirepair amabhawuza because ukuthi amanye ama-forces awakho ezandleni zikaBulawayo. Kuyabe kulama-external forces sile esayini lapho engasayinanga laphansi ukuthi uBulawayo athole amanzi. Kodwa-ke nxa ungumzali uzathini, yithi phela abakhangele ethini zakhamizi lobe sithi hhayi siyalungisa, kodwa-ke silohlupho olukhulu. Akula manzi athena angenile emadamu angikabuyele statistics yakhona. I-short term yethu ibi-duplication of insiza pipeline ayikayenziwa. I-medium term yethu ibhopoma dam layo ama-paperwork still in process. I-long term kwayishwa ngani bese ithenziselayo ukuthi mhlawumbe bengasincedisa by end of 2025. Okusho ukuthi into eziningi wanawo relying kwamanye ama-forces. Then ama-aquafers salinde i-feasibility study ukuthi kuhamba
njengabo councillor liphathisa njani abangenelisi ukuzibhadalela indleko ezifana lezi ezibhedlela lemakliniki ukuthi uhulumende abasize?
Thina sama-councillors umuntu ofika lohlupho olunjengalolo ngimbhalela incwadi aye ku-social welfare. I-social welfare yilo i-department elibhalayo izincwadi li-authoriza liba-exempt ukuthi bengabhadali i-sacrifice fund because of their conditions ngemva sebe-asesile ngokufunda kwabo.
Kodwa yona leyo i-social welfare iyabanikeza okokudla na?
Sina kule program eke yabakhona kumbe iqalise phakathi komnyaka ibingela ama-councillors involved ngova ngelast minute iprogram yakubi ayizwakali lakathi sizoke ngayizwa kumbe kuthiwa kufaka imali emafonini kumbe kuthiwa kwenziwani nokuthi ama-beneficiaries bathatha ngabi because ngani bathatha abantu from a certain political party yiba bahamba bebhalisa abantu ezindlini and i-database yakhona siyazi thina those social workers ne-social protection lama-community health workers abayibo abakwazi ukuphila nabantu nokuthi laphana esigabeni esingaka kulabantu abanje they were sidelined from this program. So ukuthi vele bayirana njani, bayirana bodwa emkotweni asiyazi.
Ngambe singabona kusenzakalani njengoba izikolo sezivulwa nje kuyona le inyanga kulabo abaswelayo?
Omama abahlakaniphileyo abasebekhanya bamile mbijana ukuthi bathenge izivilikoco zekhisimusi bagithi bakudobha amabhuku amabili amathathu ngoba kusasezobunzima kumaviki amabili alandelayo. Omama yibo phela abagcina abantu esikolo kusazahlangana lobunzima ujenyara zingephela. Culturally kwabantu abakumama yama-primary caregivers yufind ithi gogo le-90 years le-84 years 70 years nguye futhi ogcina izintandane ezimore than 5 something like that because of different social ills ezenzakala ekuphindeni ukuthi umntwana agcine seyintandane and bazithole bonke abantu laba sebegcinwa ngabantu abesimame abangogogo.
Leyo bekuyingxoxo lo Councillor Khalazani Ndlovu ka-Ward 10 eNtumbane, ongumgcini sihlalo wekomiti ebona ngenhlelo zamanzi kumunicipality wakoBulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Okwakhathesi ke sizwe uNtungamile Nkomo esipha uhlelo liphuma lendaba.
Langa la puma lendaba, la chona lendaba. Kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba namuhla sixoxa ngodaba lwegugurawundi sisesilobela eMidlands. Ngesikhathi salumbhuqazwe ibutho lowayengumongameli umnumzana Robert Mugabe labulala abantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili 20,000 kulesi sabelo kanye lasemathebeleland. Umongameli Emmerson Mnangagwa usungule uhlelo lokulungisisa lolu daba kodwa wachiya iMidlands phandle. Okuyinto esolwa ngabanengi kulumango. Sixoxa lo councilor ka ward 20 esilovela umnumzana Maqhawe Moyo.
Igugurawundi le esikhuluma ngayo kulabantu ababulawa eMidlands which is silovela Jombe Lwagwelo. But okusuka kusimangise ukuthi khona indawo le iMidlands kayikho kuhlelo lokukhumisana namlotha olwaqaliswa ngupresident uMnangagwa eMandebeleni ukuthi abantu bakhulumisane. Kodwa ke thina njengeMidlands kasikho phakathi kwalo. Kulabantu ababulawayo ababalisa uNgumenja Bhebhe uMathanda Fuzane la munye kuthiwa ngu-teachers Thole, kanti ifamily yabo leyo izakhuluma labo bani ikhulumisana umlotha bengekho kulolu hlelo.
Njengabaholi besigaba, kuyini elikwenzayo ukuze uhlelo lolu luqhutshwe laseMidlands?
Mina njengokansila wesigaba esinye laso esilabazali ababulawa ngesikhathi segugurawundi, ngiyazama ukuthi uhulumende ngikhuluma ku-social media ndakubo Studio 7 enyuzini ndakukho konke ukuthi uhulumende mhlawumbe engabona ukuthi thina njenge-Midlands asiphathekanga kuhle ngokuthiwa kuhlelo lokukhulumisana nomlotha. I-platform enjalo njenge-Midlands ngicabanga ukuthi nxa ingaba khona, nxa uhulumende engezwa inkulumo engiyikhulumayo, bengicabanga ukuthi bengathatha inyathelo elingcono kube labantu abakhulumisanayo ku-Midlands. Uhulumende ngiyazi ukuthi uyazama ukuthi kube lokukhulumisana, but nxa ukukhulumisana kwakhona kuchiya ezinye izigaba, ngibona ngani akusoze kuphume kahle. Kakubunjwe indawo ezathatha izigaba zonke zelizwe lapho kwahlaselwa khona igugurawundi, kungabe le ndawo ezingenayo kube le ndawo ezishiywayo, ngoba abantu igugurawundi yayikhona emathebheleland lasemidlands. Ngicabanga ukuthi inkulumo lezi abebandla leZANU-PF abanye bakengeze bekhuluma ku-Studio 7 ngithemba bakuzwa lokhu bazaphendula nxa besizwa ukuthi njenge-Midlands esilobela silabantu ababulawa ngesikhathi segugurawundi, sicela labo bahlufaka kulolu hlelo. Kanti yiphi i-ofisi okufanele ilandwe engasiphathisa ukuthi i-Midlands layo ingene phakathi kwalolu hlelo?
Bakhona abasola ukuthi uhlelo lolu luphathwa izinduna, wena uthini?
Mbonakala basoze baluphathe kuhle uhlelo lolu ngoba labo siyaba sibabone bephatheke kwezepolitics. So abantu basoze babe free ukuthi bakwanise ukuthi bakhulume lokhu ababona kusenzakala kusenziwa izinduna. So ngicabanga ukuthi ama-independent organization kumbe ama-organization akwanisa ukuthi ahlanganise abantu abazi ngeze-conflict resolution. Mbonani baye baba yibo abangaphika uhlelo, izinduna kazikho qualified to hold lezo post ngoba abanye vele siyababona ukuthi ba baphatheka kwezepolitics balohlangothi abajeke kulo.
Inhlanganiso ye-Ibhetshu likaZulu siyazi ukuthi ike yafaka ilitshe lesikhumbuzo segugurawundi khona ngapho eMidlands kodwa lantshontshwa. Selabiselwa yini?
Okwakhathesi ilitshe lekhe bengakafakwa, sikhangela ukuthi nxa bengazuza njalo imali siyabakhuthaza ukuthi kababuye bafake amatshe ukwenzela ukuthi abantu bakithi besindebeleni ababulawa isikhathi segugurawundi imbali yabo ingalobi. Ngikhuthaze iBhetshu likaZulu ukuthi bengadangali bayehle umoya abaqhubeke behamba befaka amatshe kulezi ndawo ukwenzela ukuthi abantu bakithi sibakhumbule njalo. Siyababonga ukuthi bahamba besenza isikhumbuzo sabantu begugurawundi. Amatshe adilizwa sibili siya kubona lokhu awegugurawundi yinto embi kakhulu esingayithakazeliliyo yona leyo.
Sibonge ukansila kaward 20 esilobela umnumzana Maqhawe Moyo ngokuba lathi kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. asidibaneni kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami untungamili Nkomo.
Kuhlelo abaculi bethu liviki silo Charles Mthekwe Imbizi odabuka eBinga ehamba leqembu lakhe leChisawu Super Sounds lapha baphethe idlalade labo elitsha.
Nani balandeli endaweni zonke ezijeneyo emazweni abachene njalo futhi ibizo ngucharles mthekwe imbizi ikhamba leqembu lechisawu super sounds nansi album yethe number 3 ethi ona lyakamuleva ile themba zoyijabulela kakhulu.
Kuzizo
yekumela bezala kuna makatari pari zosala upaisa
kuzizo
uzo kanjani tube yokuyahlanga nalokho zwani
nakiba slango tikala wawo koti yakite balalangula senge skeni atala bonye beso nakiba slango tikete wawo koti yakite balawangula senge skeni atala bonye beso
sei
Jata mwana kulindiswe jata Dati basila mboti keti wawo Koti ya kite bala yangu la senge skei Ngatala bonde kusu wale la silu zile vama
Aba ngathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ngasithola ku number 8 yona +26371782405. Okwamanje ngise Zimbabwe ongabe ufuna ukuxhumana nami ngiloko yakwele South Africa kuthi number zasegoli enxa ngabe ufuna ukuxhumana nami zithi zona +27643559573 ngabe ngabe ufuna ama CD nokungabe ufuna ama USB xhumana lati kulezi nombolo.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Ya ngiyabonga abalandeli abahle inkosi libuzise endaweni esijeneyo amazi engalitshela wona ngokuthi lisupport indlela eyiyo sicina lati sifinyelele ukufika lapha ezingeni eliphezulu. Into engicelayo ukuthi likhona ukusupporta ngendlela ezihlukeneyo njengoba sendinikile inumber zethu kumanani lati nxa ufuna ingoma siyakhona ukusendela uthenge online nxa ufuna CD futhi ungakhona ukulithola siyakulaya ukuthi ngaphi kwendawo ukhona ukuthola iCD. Ngiyathanda lonke ilizwe lonke ngibonga layo futhi intukamile Inkomo ngomsebenzi omuhle osihlanganisa labalandeli ukubana sikhona ukuthi lati sisi-advertise emoyeni.
Baba, 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 baba,
singa kehlukani kesikhangele ebezihamba phambili. Uhulumende ukhuthaza ukuthi afundise ababalisi Braille ukuze baphathise abantwana abangaboniyo. Izakhamizi zemaphandleni zithi ubulukhuni umnyaka ka-2024. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngutaba kancube ngisithi lilale. Abangenelisanga ukulalela uhlelo lwethu lilakho ukuya ebulenjini kukheli ethi www.voandebele.com.
Libonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.